manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumi guru 16 2018. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vatanga kupa humbo kukomisheni iri kuongorora mhirizhonga yakaona vanhu vachipfurwa nemasoja ndokufira migwagwa yemuHarare musi wa1 Nyamavhuvhu. European Union inoti iri kufara neurongwa hweparamende hwekuumba komiti ichaona nezvekuvandudza mutemo wesarudzo kuitira kuti sarudzo dza2023 dzisaite mutauro zvakare. Kanzuro yeguta reHarare inoti mwedzi waGunyana yakakwanisa kuwana mari inoita mamiriyoni 10 nemanomwe emadhora kubva kumitero yakabhadharwa nevagari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti iongorore mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu yatanga kunzwa uchapupu kubva kuvanhu vanoti vakaona zvakaitika musi wakaitwa mhirizhonga iyi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Kunzwi kwakwe zvakaitika pamhirizhonga nechekuita nezvematongerwo enyika yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare yakakonzera kufa kwevanhu kwatanga muHarare nhasi kuchitungamirirwa nevaimbo vamutungamiriri weSouth Africa vaHalima Monhlante vachitora mashoko avo. Vafakazi vasati vatanga kutura humbo hwavo komisheni iyi vaMonhlante avo vanovesa chigaro wekomisheni iyi vati chavari kutsvaga ichokwadi chezvakaitika kuti chibude pachena.
Our tasks will be as follows. One,
to inquire. Basa redu ratakapiwa nderinotevera kuongorora kuti zvii chaizvo zvakaitika zvakakonzeresa mhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu ine chekuita nesarudzo, kuongorora kuti ndivanani vakaita zvavakaita uye ndivanani vaivatungamire uye kuti vaizviitirei uye kuti vakashandisa nzira dzipi kuti kuita zvavakaita pairatidziro, kuona kuti chii chakaitwa nemapurisa kuchengetedza mutemo nekugara zvakanaka, kuita tsvagiridzo yekuti vechiuto vakazopindira sei mukubatsira mukuchengetedzwa kwemutemo nekugara zvakanaka, kutarisisa kuti chisimba chakashandiswa chakanga chakakodzera here pakuchengetedza veruzhinji pamwe nemutemo nekugara zvakanaka kwevanhu, kuongorora kuti zvinhu zvakaputswa kana kukuvadzwa uye kuti vanhu vakakuvara zvakadii, kuita tsvagiriso yezvose zvine chekuita neongororo yekomisheni yedu, kupa kurudziro yedu mune zvatinenge tawana uye kupa mutungamiri wenyika zvatinenge tawana muongororo iyi mukati memwedzi mitatu kubva patakagadzwa kuti tiite basa iri.
VaMonhlante vachipedza kutaura, vatori venhau vemasangano akazvimirira vanyunyuta kuna ivo vaMonhlante pavanzi vachibuda muhotera manga muchinzwikwa nyaya iyi kuitira kuti kusare vatori venhau veZBC chete. Mumwe wevatori venhau ava, Violet Gonda, uyo anoshanda akazvimirira, audza vaMonhlante kuti vatori venhau vese vanofanirwa kubatwa zvakafanana sezvo kunzwikwa kwenyaya iyi kuri kuitwa pajekerere.
Zvinoshamisa nekuti zuro chai chai the Minister of Information Monica Mutangwa akataura pa press conference kuti media yese, whether kuti media ku state or private media, you receive equal treatment. Asi nhasi tauya kuno ku commission of inquiry tonzwa kuti only ZBC ndiyo inobvumizwa kupinda ne camera mukati muri kuitwa ma public hearings, so of course vanhu vakawanda havana kufara nazvo.
Mushure meizvi vafakazi vapa humbo hwavo ku commission iyi vanosanganisira muzvare Patricia Ruzawi, avo vaiva mumwe vevaongorori vesarudzo vaWalter Mutanga, avo vanochengetedza pamuzinda webepanhau reHerald navaPeter Manoa, avo vati vanoshanda pamahofisi ZANU-PF muprovinsi yeHarare vati mhirizhonga yakaitika musi uyu yakakonzerwa nevechidiki veMDC Alliance avo vavanoti vairatidzira mudhorobha. Muzvare Ruzawi vaudzawo komisheni iyi kuti dai hurumende yaona kuti mahofisi emapato ezvematongerwo enyika abviswa pakati pedhorobha kuitira kuti veruzhinji vasakuvare kana kufa kana vezvematongerwo enyika vachiita zvemhirizhonga. Mumwe wevapa hufakazi Valoson Nyanhanda vatiwo vakamanikidzwa nemasoja kubuda motokari mavo vakashungurudzwa zvakaomarara nemasoja aya ndipo pavanoti vakazototesa mabhurugwa avo vanzwa pfuti dzichirira. Vamanoa vatiwo mapurisa akaridza pfuti pamahofisi ezanu-PF ari muna 4th Street kudzamara mabara apera mushure mekunge varatidziri veMDC Alliance ava vapisa motokari dzaiva pamahofisi ebato ravo aya pamwe nekukanda matombo akasiya mahwindo emahofisi avo apwanyika. Mumwe wevakapfurwa pamhirizhonga yemusi uyu vaAdrian Munjere avo vanga varipowo nhasi panga pachinzwi kwanyaya iyi vati vari kushushikana zvikuru nezvakaitika izvi.
Hairiri kupfurwa kwandakaita maonero andakaita hangu anofanira ari masoja akandipfuura but ndisina kufesana navo handina kuonana hangu navo but ndaiziva kuti vanhu vaitiza vachibva uku vachitananiswa kubva kuhavhesti uku vaitananiswa nemasoja ende pandakapfurwa kuti nditi ndigare pasi papasingagariki because dzairamba dzichingorira ndakabva ndatanga kutiza mona vanamborasa pfungwa panguva yacho ndichitizira Central Police. Ipapo ndazvandafekta zvakawanda muupenyu hwangu mona handichakwanisa kushanda kushandisa ruoko rwangu, this is my right hand. Zvakaremara ndani kabuka kafie kaikaiki kuti panongoitika ndani kuvhunduka ndani kutya kana kurara chaiko chaiko zvirundi ndikutambura mona.
Nzwikwa kwezvakaitika pamhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu uku kwanzi navamuhlante kuchaenderera mberi mangwana vafakazi vachipa humbo hwavo kukomisheni iyi. Pamhirizhonga iyi pakafa vanhu vatanhatu vanofungidzirwa kuti vakapfurwa nemasoja asi masangano akazvimirira anoti uhwandu hwevanhu vakafa musi uyu hunodarika 10 sezvo vamwe vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Vamuhlante vati vachapa gwaro rezvavachawana muongororo yavo kumutungamiriri wenyika mushure memwedzi mitatu kubva musi wakagadzwa komisheni yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutevedzerwe
chikwata cheEuropean Union chakaongorora sarudzo muZimbabwe chinoti chiri kufara neurongwa hwemutauriri weparamende Advocate Jacob Mudenda wekuumba komiti ichaona nezvekuvandudza mutemo wesarudzo kuitira kuti sarudzo dza2023 dzisaite mutauro zvakare. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemukuru wechikwata ichi vaMark Stevens vataura mashoko aya apo vaita musangano nekomiti yeparamende inoona nezvemutemo kana kuti Parliamentary Legal Committee PLC muHarare nhasi. Vati nyaya yekusandura mutemo ndeimwe nyaya yavanotaura mugwaro ravo uye vakafara chose apo vamudhenda vakaudza chikwata chavo kuti vari kuronga kuumba imwe komiti yeparamende ichange ichiona nezvekusandura mutemo wesarudzo kuitira kuti sarudzo dza23 dzisaite mutauro. Chikwata ichi chakaita musangano na Advocate Mudenda Shondora Pfura. Va Stevens vatiwo vanofara chose kuti zvimwe zvavanoda kuti zviitwe kuti sarudzo dziitwe zvakajeka zvakaita sekuvandudza mashandiro evatape nhau nekuvandudza mutemo kuti uenderane nebumbiro remutemo wenyika.
So you'll see a number of the recommendations there are in a way encouraging processes which are already ongoing.
Zvinhu zvese zvatinotaura mugwaro redu zvinoenderana nenhaurirano dziri kuitika munyika kana muhurumende. Zvinhu zvakaita sekuvandudza mashandiro evatapi venhau, kuvandudza mutemo kuti uenderane nebumbiro nezvimwe zvezvinhu zvatinoda kuti zvigadziriswe nehurumende.
Vati basa rezvikwata zvakaita sezvavo handire kushoropodza hurumende asi kudzikurudzira kuti dziite zvinhu zvinoita kuti sarudzo dzisapikiswe uye kuti dzifadze vese vane chekuita nesarudzo munyika. Vati zviri pachena kuti vese vakapinda musarudzo dzegore rino vanobvumirana kuti pane zvinoda kugadziriswa uye zvizhinji zvacho zviri mugwaro ravo. VaStevens vati paramende ine basa guru mukusandura mutemo uye vakurudzira nengo dzeparliamentary legal committee kuti dziverenge gwaro ravo uye kuti dzishandise zvirimo mukugadzirisa mitemo yesarudzo muZimbabwe. Sachigaro wePLC vaJonathan Samkange vatiwo zvingave zvakanaka chose kana pakaumbwa komiti yeparamende inoona nezvekugadzirisa mutemo wesarudzo.
Zvifanirawo chaizvo kuti kana vakaita izvozvo zvinhu zvakanaka chaizvo, because kana rikaita ad hoc committee ndodaira kuti inenge iri nani partisan yokuti yokuti vanenge vachiita look at what is in the best interest of Zimbabwe. Ndezvedu isu maZimbabweans zvinotinakira tese.
Vatiwo zvakakosha kudzidza kubva kuzvikwata zvakaita seEuropean Union mukugadzirisa mafambisirwo esarudzo munyika.
Tichatarisawo marecommendations yavo, tikatatarisa marecommendations yavo zvatinofungira kuti zvakanaka, takuzozviisa tozviendesa pamberi. Sezvandambotaura zvezvi, togona kuzozvipa kuLand Development Commission, tinogona kuzvipa Ministry of Justice kuti vazviite incorporate into our way forward. Sezvaunoziva 2013 tatova murodhi. Saka tiri murodhi tiri kutarisa zve tinofunga kuti zvinoita kuti mugwagwa wedu uve wakanaka unganake sei zvemunhu wese, tisinganyanyo concentrate kupati but kungoti zvinhu zvinganake sei.
European Union ndeimwe yezvikwata zvakawanda zvakabva pasi rose kuzoongorora sarudzo. EU inoti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kushanda zvakajeka, kunyoreswa kwevavhoti kunofanira kuitwa zvakajeka, uyewo mapato ese anopinda musarudzo anofanira kupiwa mikana yakainzana mune pfenyuro nemapepanhau ehurumende. Chikwata cheEU chiri kubuda munyika mangwana mushure mekupedza basa muZimbabwe pamwe nekupa gwaro rezvachakawana pamusoro pesarudzo kuhurumende, mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Gungano relocal government investment conference iro rinounganidza makanzuro emaguta nemadhorobha ratanga muBulawayo, vemakanzuro vachiziya zvimhingamupinyi zvavanosangana nazvo pamwe nemikana iri munzvimbo dzavo yekuti vemabhizimusi vasime mari. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wegungano relocal government investment conference kana kuti Logic 2018 vaGeorge Makunde vati gungano regore rino riri kuuya panguva iyo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kushayikwa kwemari, izvo vati zvinoita kuti makanzuro aomerwe nekuita mabasa awo. Asi vaMakunde avo vanove munyori wekanzuro yechitungwiza vaudza Studio 7 kuti vanoona chinangwa chehurumende chekuti Zimbabwe ive nyika yakabudirira panosvika gore ra 2030 chichipa makanzuro mukanzuro kana wekuvandudza upfumi hwavo.
Patiri nemamirira atikaita, makanzura asi kukwanisa kupa zvinotarisirwa kuvagari nemazvo kuburikidza nechimiro chakaitika muekonomi yedu yenyika. Asi yezvino taane mukana wokuti kwakukwanisa kutaurika, maoko azarurwa nevekunze kuti vatitambire semwana anga ambodii amborashika.
Meya weguta reBulawayo vaSolomon Mguni vati kanzuro yavo iri kufara kuti gungano iri riri kuitwa muguta ravo, vachiti vanotarisira kuti vachawana mazano ekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nekanzuro yavo mushure mekusangana nemamwe makanzuru.
Musangano Logic unotifadza zvikoro nokuti riri kuuya apo sekuziva kwenyu takatarisana nematambudziko akasiyana-siyana munyaya dzezveupfumi hwenyika. Asika unotipawo mukana wokusangana nevanogadzira mbatya dzakasiyana-siyana dzatingashandisa pakutakurwa kwemarara, nyaya dzemvura, nyaya dzekufambiswa kwetsvina. Zvotipawo mukana zvewo kuti tisangane nemo maguta tichiyeuchidzana nekusheya maideas kuti zvii zvatingaita mumaguta yedu kuti basa riendere mberi.
Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vatsinirawo kuti gungano rakadai rinobatsira kuti vemakanzuro vakwanise kuita nemazvo mabasa avanotarisirwa kuita nevagari kuburikidza nekupangana mazano nevamwe vavo.
Tikunza pfungwa Zema Eben local authorities ese pamwe chete uyezve takakoka vana muzvina fundo vezvinhu zvakawanda wanda kuti vange vachitaura nesu tichionesana tichidana pachena kuti tinge tine donzo rimwe chete semaguta kuti tiri kuenda kupi saka apa tauya kuzodzidza kune vamwe tichi vachidzidzawo kwatiri tichidzidzawo kune vakokwa vedu vauya pano.
Gungano relogic iro riri kuunganidza makanzuro makumi matatu nemaviri emaguta nemadhorobha akasiyana siyana munyika rinoitwa nesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe uye rakatanga mugore ra 2016. Kunze kwemakanzuro emuno pagungano iri iro riri kupera nemusi wechina pane vamiriri vemibatanidzwa yemakanzuro ekuSouth Africa neBotswana uyewo vemakambani anogadzira zvinhu zvinowanzoshandiswa nemakanzuro kusanganisira imwe kambani yekuBritain yeZimbabwe Capital Connect inobatsira kukwezva mari inosimwa mumabhizimisi munzvimbo dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vatanhatu vaurayiwa vamwe vanodarika makumana mumwe vakakuwadzwa muMorocco mushure mekunge chitima chabeuka pedyo neguta guru renyika iyi reRabat. Gurukota rezvekunze kweAmerica vaMike Pompeo vasangana naIshe Salman vekuSaudi Arabia kuti vataure pamusoro pekutsakatika kwemutori wenhau Jamal Khashoggi. Mushandi wezveutano akanga ari muhunhapwa muNigeria kubva muna kurume aurayiwa nechikwata cheIslam chinopfurikidza mwero mushure mekupera kwenguva yakanga yatarwa. Mabhanga emunyika anoti atanga kutevedzera kurudziro yeReserve Bank of Zimbabwe yekuti apatsanure mari dzeRealtime Gross Settlements kana kuti RTGs nemari dzekunze dzakaita semadhora ekuAmerica, marands nemapula pamwe nedzimwe. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi hadzisi kuwirirana kuti izvi zvingashanda sei. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakapa vemabhanga kusvika nezuro kuti vanga vatanga kupatsanura maRTGS nemari dzimwe dzekunze kana kuti foreign current accounts kana kuti maFCA. Vanotengesa zvinhu kunze kwenyika vakafanana nevarimi vefodya nevanotengesa zvicherwa vachavhura inonzi nostro account. Muaccount iyi ndimo munonziwo munokwanisa kupinda dzimwe mari dzinenge dzakweretwa kunze nevemabhizimisi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinokwanisawo kuvhura maFCA kusanganisa vemasangano akazvimirira oga uye vanenge vapiwa mari dzekubatsirikana nevari kunze. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti vamangudya vakabaya dede nemukanwa.
Reserve Bank iri kuda kukontrola mabudiro anga achiita mari muno munyika. Uye zvinoda kukontrola vaya vanoexporta. Kuti vanga vachiexporta vayava, vamwe vacho vanga vachitora mari dzava vachitengesa pamusika usingabvumidzwi. Saka apa varoda kuti vachizviongorora, vokondora kuti zvawakaexporta nezvauri nemari yauri kutambira zvakafanana here. Saka nzira yakarurama inoita kuti zvive zviite nyore ndeyekuti iyo mari yaunenge wawana pakuexporta zvinhu zvaunogadzirisa muno munyika inobva yaenda maakaunti yakasiyana nedzimwe dzese. Kuti zvigoitavo nyore naivo kuti vagokutevera zvakanaka, pane yatoti muchirungu audit trail.
Ko, hapana here vamwe vanozorasikirwa nemari dzavo dzoshaya simba neurongwa uhu? Vajokonya vanotsanangura.
Hongu, munhu wese anoafektwa nazvo. Nokuti maRTGS asati auya tese taiva nema US account. Saka pazvangoipira kana kuti pazvangonakira nezvekuti munhu wese anoafektwa nazvo. Saka hazvinyanyi kuzorwadza maningi nokuti munhu wese ari mukati mazvo. Saka zvavari kuitira izvi vari kutivo toda kuva neinonzi cut off point. Saka cut off point yavo inotanga nhasi, yakatanga zuro musi wa15 ndozvakanyatsa kutaurwa. Saka ndozvavari kungoitira cut off iyoyo kuti zvinei zvaakuitwa ivo zvino zvichiinda mberi, regai timonite mari iyoyo. Matakadya kare anyaradzi mwana vombokanganwa.
Hurumende inotiwo yakawana chikwereti kubva kubhanga reAfriExim Bank kuti RTGS iti gedyegedye nedhora rekuAmerica. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University kuSouth Africa muzvinafundo Gift Mugano vanoti kupatsanura mari yeRTGS nedzimwe mari munongedzo wekuti mari idzi hadzina kuenzana.
Kungotaura ikoko kuti kwainga tiseparete maRTGS neUS dollar account, zvareva kuti Reserve Bank of Zimbabwe yabvuma kuti US dollar neRTGS haisiri 1:1, haisiri mari. Nekuti dai yanga iri mari iri 1:1, zvaizoreva kuti munhu aifanira kungoti kana anenge mari yake kukapinda US hazvina basa, mukapinda RTGS hazvina basa. Nekuti kungosepata iko kureva kuti havakwanisi kurekognize RTGS. Ndizvo zvakakonzera kuti marates black market aite chibhenengene kuita chimukamupengo kusimuka kuenda mudenga. Nekuti vanhu vakutya kuti mari yangu yandinayo RTGS bond paper yazimudona. Saka vanhu vari zvino vari kutora mari dzavo dzemaRTGS itenga mari musika mutema.
Mashoko aya atsinirwawo nevaive gurukota rezveupfumi vari nhengo yeMDC Vatendai Biti.
Once you do that, you are then confirming kuti what we have in our accounts are no longer US dollars, they are no longer multiple currency, it's no longer a regime of multiple currency. Zvoreva kuti vatodivalua mari yedu iri mabank, zvoreva kuti vari kuaccepta kuti haisiri US dollar, chachimwe US dollar. Chivhura maaccount ekuti chitambira US dollar. But kune vanhu vakangwara vachapfunzo kuti zvinobatsireiko because muchangotibira mari yacho iyi sekutibira kwamakambotiita gei.
Mukuru webhanga reCabs vaSimon Hammond vaudza bepanhau reHerald kuti vatotanga kugadzirisa urongwa hwekupatsanura mari dzinoiswa mumabhanga. Hatina kukwanisa kubata vamangudya sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndine Blessing Zulu.
Kanzuro yeguta reHarare inoti mumwedzi waGunyana yakakwanisa kuwana mari inoita mamiriyoni 10 nemanomwe emadhora kubva kumitero yakabhadharwa nevagari. Kanzuro inoti haisati yakwanisa kuunganidza mari yakawanda kudaro kubva kumitero mukati memakore mana adarika. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti vakakwanisa kuita izvi kuburikidza nechirongwa chavo chekuti vagari vanenge vakwanisa kubhadhara zvikwereto zvavo zvese mukati memazuva makumi mapfumbamwe vanorasirwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvezvikwereti zvavo. Kanzuro yeHarare inonzi ine mari inodarika mamiriyoni mazana masere emadhora iri muvanhu vemabhizimusi pamwe nehurumende, iyo inonzi nekanzuro ikabhadharwa inokwanisa kufambisa mabasa ose anotarisirwa nevagari muguta. Vachideme vanoti nemari yavakakwanisa kuwana iyi, kanzuro ichange ichikwanisawo kutenga mishonga yekuchenesa mvura kwemazuva makumi mana. Ngatidzwe hurukuru yataita.
Hongu tine chirongwa chatinoti che 50% discount
chiri kuguma musi wa 23 October kubudikidza nechirongwa ichi tanga tikurudzira vagare vane zvikwereti kuti vave vabhadhare vagozopuwawo iyo yatinoti pachirungu credit ye 50% pamari yoga yoga yavanenge vabhadhara. Saka kune vagare vakakoshomoka vachiuya vachisikobhadharawo mari dzavo kubudikidza kuti tizowana mari inosvika pa 17 million. Mwedzi wapfuura takatiri pa 14.8 million ikuzvita kuya tasvika pa 17 million. Chatakaitira program ye 50% discount ndechekuti takaona kuti timbofadza vagare nekuvaitira maservices. So vagare vakauya vakabvisa mari chemabvisira vari kuita maservices akafananika nemarodhi zvogadzirwa marara otakurwa mvura yowanda vobva vaona kuti mari yavo iri kushanda chii. Iko zvinezvi takatenga machemicals yekuchenesa mvura. Iko zvinezvi for the first time muhistori yedu taane mastocks anogonaiwo kusvika mazuva makumi mana emastocks emishonga. Zvichirevawo kutiwo pamakumi mana emazuva ari kutevera tetakagara mutambarakede.
Ko vasiri kukwanisa kunge vachibhadhara vari kuitawo sei?
Kurudziro yedu yekuti vanhu vauya vaite mapayment plan haisati yapera. Ngavarambe vachiuya kumapayment plan. Mari yoga yoga yaachabhadhara kuti abvise chikwereti chake anopuwa 50% yemari yaabhadhara iyoyo.
Rimwe dambudziko vachideme inyaya yeservice delivery nokuti vakawanda vari kuchema kuti kana takabhadhara mari hatizowana mvura nezvimwe zvatinotarisira kunge zvichiitwa nekanzuro. Zvii zvamungavaimbisa?
Zvandinovaimbisa ndezvekuti marodhi ari kugadzirwa, mastreet light ari kugadzirwa, mvura iri kuwedzera, kuzvipatara vanga vachirwara nekorera tiri kurapa, mishonga iriko tiri kurapa vanhu. Ndozvekuti vanhu vaone kuti mari yavo iri kushanda chii izvozvo.
Pane vamwe vagari vari kukurudzira kuti kanzuro ngairege kungonangana nevagero marukisheni, hanzi endaiwo kumakambani nekuhurumende vanonzi vane mari dzakawanda kukanzuro dzavasiri kubhadhara. Zvii zvamungataura?
Hatina watiri kusarudza panyaya iyoyi yekuti munhu wese abhadhare, asi 50% discount yanga ichingoenda kuvagari chete isingaendi kumakambani. Asi tiri kuti mugari wese angave minista, angave ani, angave upi neupi zvake, sekuti mari yavo tiri kuida ngaive ibhadharwe iitire basa kwavanogara.
Mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunare muBulawayo nestudio 7.
Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika pamusoro pezvematongerwo enyika. Nasi commission yekutsvaka zvakapa kuti vanhu vapfurwe vakafa musi waNyamavhuvhu 1 yatanga kunzwa humbowo kuvanhu pamusoro pezvakaitika musi uyu. Regai tiende kune vatsigiri vedu kuti tinzwe kuti vari kuti chii.
Ndinonzi Gidza, ndiri mamutare kumakomo chaiko chaiko.
Kwakadii kumakomo yo mukoma Gidza?
Makomo kuri bho kuri kunairira izvezvi.
Aiwa, pakanaka. Munoona sei iri mudariro iyi?
Totanga nenyaya yecommission. Ina handioni chinobuda. Handinyatsoona ndichitarisa zvangu kuti yakaapoindwa naPresident vanova ine interested party panyaya idzi. Andoni paine something chingagona kubuda chinoita kuti chokwadi chakaitika chinyatsobuda pachena. Maybe dai yakapoendwa maybe ne SADC or any other organization pamwe taikwanisa kuwana outcome ine chokwadi mukati. Saka andofunga apa kungopanana zvavo mari apa. Issue iripo ndeyekuti zvakaitika zvakaonekwa ende zvakakepswa apa pamavideos. Zviripo, the truth is there. Changosara kuti zvinhu zvingotorwa vanhu vakaita izvozvo. Then those people will be charged. And wano review la kuti chii chakaitika kana kuti wakatumwa nani. Then all other things zvinozongoita fall into place.
Murikutaura namatia silence pa Mount Pleasant.
Kwakadii kuMount Pleasant mukoma?
KuMount Pleasant kuri raiti.
Aiwa, taurati nzwi.
Ndirikutaura panyaya yecommission iyi. Mukutarisa nekuongorora zvakanga zvichiitika muguta reHarare. Zvakaitika mashootings aya. Tine maorders anenge akapiwa. Nema individuals avabatika pakamera. So I think within the commission itself, kuva kwanisa vachibata vanhu ava nekuzivikana kuti vakabva kupi. Nemabrigades avo vaigona kutibatsira.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk apo tichange tichikurukura nevechidiki. Mupinde muchirongwa ichi muchitiudza kuti zvinhu zvakamira sei munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Vanhu vatanga kupa umbo kukomisheni iri kuongorora mhirizhonga yakaona vanhu vachipfurwa nemasoja ndokufira mumigwagwa yemuHarare musi wa1 Nyamavhuvhu. European Union inoti iri kufara neurongwa hweparamende hwekuumba komiti ichaona nezvekuvandudza mutemo wesarudzo kuitira kuti sarudzo dza 2023 dzisaite mutauro zvakare. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukelako Studio 7 ngolwesibili mhla ka 16 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
ungakhangela vele from indlela abakompositi ngayo kumbe indlela abayiyoyona, you realize ukuthi vele akula like i-objectivity. Bonke abantu abangani baphakathi, they are interested party, and ngani i-allegiance yabo ikakhulu ikhona kumnangaka.
I-commission yakhethwa ukuhlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho olwabangela imfa yabantu abayisikhombisa libutho iqale ukuthapha ubufakazi namhlanje.
Kuyasijabulisa kakhulu ukuthi sizesanyuka lathi ithuba lokuthi umcimbi omkhulu ongaka ubuye koBulawayo. Kusinika ithuba lokuthi lathi sibone ukuthi kulokho ekusilelayo ekusebenzeni kwethu, amakampani atshengiselayo ngathi umpikiso lo khona ukuthi singabe sitholani.
Abelinye lamabandla aphikisayo bathi ulwazi kwezombusazwe luyasilela kubalandeli eZimbabwe, ngakho kuyadingakala ukuba kuqhutshwe inhlelo zokufundisa uZulu ngezikhathi zokulungiselela ukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulona lo msakazo. Ikhomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuhlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho olwabangela ukubulawa kwabantu abayisikhombisa libutho iqale ukuthapha ubufakazi namhlanje kulabo ababona lolu dlakela lusenzakala eHarare. Omunye wabaphe ubufakazi umnumzana Lawson Nyananda utshele ikhomishini le ukuthi wathi esizwa umbhobho okhala wazichemela ngokwesaba ngoba wayengakaze awuzwe udubuka umbhobho. Umnumzana Nyananda uthe wayezivelela eKaroi engazilutho wasechayisana lodlakela lolu. Uthi walaliswa phansi ngesisu ngamasotsha. Abanye abaphe ubufakazi bakhoqela ababe mela ibandla lezanu PF kukhetho umnumzana Nyasha Zenda, yena othi watshiselwa imota eyayingabiza inkulungwane ezilikhulu ngabasekeli beMDC kudlakela lolu, kanye lomnumzana Peter Zimova laye othe wabona abasekeli beMDC behamba bechisa izimota. Intatheli zindaba yethu Gibson Pepe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikomishile iqalisile umsebenzi wayo namhlanje edolobheni leHarare ngomhlangano owenzelwe ehoteleni yeKrista. Baqala ngokuvalela phandle intatheli zindaba zenhlanganiso ezizimele ezijiyeneyo. Kodwa isimanga ikuthi intatheli zindaba zenhlanganiso yeZimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC, eyiyo esakaza isekela uhulumende weZANU-PF bezivunyelwa ukungena kulo mhlangano okuyinto esolwe nguZulu obezelalela ubufakazi. Intatheli zindaba lezi zavunyelwa ukungena emhlanganweni ngehola lesibili emini. Iningi lihle lasola abekhomishini le ngokuqakathekisa i-ZBC bevalela ezinye inhlanganiso zezindaba phandle, njengoba kuhle kwaveza ukuthi kungabe kulokunye abazama ukukufihla.
Ikomishini le kusafanele yazise uZulu ukuthi kuyini ekufihlayo okufanele kwaziwe i-ZBC kuphela, khona kulezinye intatheli izindaba sezinye inhlanganiso. Lokhu kuhle kwasitshengisa ukuthi kungabe kulezinto ezingafanelanga sizizwe abazifihlayo.
Inhlanganiso emele ilungelo lentatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, yethule umbiko isola lokhu kuncindezela kwentatheli izindaba zenhlanganiso esizimeleyo zodwa. Umnumzana Mlindelo Mancitshana uthe yena le indlela uhulumeni weZANPF azama ngayo ukuvalela ilizwe liphikisayo phandle.
Lokhu kuyatshengisa sobala ukuthi iZANPF yeloke isa control ama wings wonke awe media yeloke isa control ama state apparatus into lezi lokho ezicontrola at party level. If they know ukuthi ama interest akho kawasoza ncedisa iparty yeZANU abasoze bakwekele kumbe bakuvumele ukuthi uncedise kumbe uthathe inews uyesakazela abantu.
Kusenjalo uZulu weZimbabwe uthe ukubunja kwekhomishini le akusoze kulethe lutho olutsha njengoba impumela yalolu hlelo lokuhlolisa okwenzakala ngemva kokhetho ihlezi sazakala ukuthi xopha ibandla eliphikisayo ele-MDC. Umnumzana Thabani Sineke, isakhamuzi seHarare, uthi abantu abakukhomishini le ngabantu abavele besazakala ukuthi bakucele likaMnangagwa onguye owalawula abakubutho ukuthi badubule abantu abatshengisela bekhonona ngokuphuza ngokwethula kwempumela yokhetho.
Ngokubona kwami into yokuqala kumele sizibuze yona ukuthi how genuine is i-commission of inquiry le. Ungakhangela vele from indlela abacompositi ngayo kumbe indlela abayiyo yona, you realize ukuthi vele akula like i-objectivity. Bonke abantu abangani baphakathi, they are interested party and ngani i-allegiance yabo ikakhulu ikhona kuMnangagwa.
UMnangagwa ekhuluma ngekhefu lokukhumbula amaqhawe alela inkululeko wakhomba ibandla le-MDC Alliance njengembangela yaloludlakela olwenzakala ngemva kokhetho. Okukhuthaza uZulu ukuthi ibandla eliphikisayo alilawo amandla okutshela ibutho ukuthi lidubule abantu. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Ikhansili yedolobho lakwaBulawayo imanyene lenhlanganiso ye-Urban Councils Association of Zimbabwe ukuqhuba umhlangano wamakhansili obona ngokutshalwa kwemali obizwa ngokuthi Local Government Investment Conference Logic okwensuku ezintathu phansi kwendikimba ethi Local Authorities Ready for Investment ngasikhathi sinye kulo mbukiso wamakhansili enkundleni yeZITF. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Amakhansili angamachumi amathathu lambili eZimbabwe amanyene kobulawayo ehlaziya ngamaqhinga okudinga abatshali bemali kumadolobho abo emizameni yokuzithuthukisa. Umongameli we-Urban Councils Association of Zimbabwe, umeya wakobulawayo, uCouncillor Solomon Mguni, uvulela umhlangano, wamukela bonke abangenela umhlangano, ethi njengamakhansili balangazelela intuthuko enkulu ezweni, njalo uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuthi ilizwe livulekile kwabafuna ukuqala amabhizimusi bayalusekela.
Kuyasijabulisa kakhulu ukuthi sizesanikwa lathi ithuba lokuthi umcimbi omkhulu ongaka ubuye kobulawayo. Kusinika ithuba lokuthi lathi sibone ukuthi lokho ekusilelayo ekusebenzeni kwethu. Amankampani atshengiselayo ngathi umphikiso lo khona ukuthi singabe sitholani ukwezamanzi, kwezokuthwala kwezibi, kwezokuhlanzeka nje komphakathi. Kuyasincedisa kunokuthi lathi sibe namathuba okukhulumisana namankampani lawo ukuze lathi sithole okokusebenzisa ekuhlanzeni idolobho lethu.
Umabhalane wekhansili eLupane umnumzana Charlton Moyo uchasisa ngenhlelo abalazo zokuzithuthukisa.
Ya, iLupane local board silenhlelo eziningi kakhulu esifuna ukuzenza. Sifuna ukuinvesta ku-hotel and conference center, silestand se-hotel and conference center, silestand se-shopping mall. Siyakha ama-ofisi okwakade asila ama-ofisi, so we're constructing ama-offices. Sila ama-roads esiwenzayo, currently we're constructing 3.5 esi-reconstructayo and esifake in itar and sifuna uku-upgrade i-terminus yethu, okutsho ukuthi before the end of this year sizabe sesiyakhe i-durable around terminus yethu. Kule flea market structure again esiyakhayo sisanda ukuyifulela. Osokusele nje ukuthi sifake ama-plumbing works angkhona, yiwase outstanding.
Omunye wabatshali bemali osuka e-United Kingdom owenkampani yeZimbabwe Capital Connect umnumzana Morris Dillion uthi eleZimbabwe lilakho ukuvuka kwezomnotho uma lingalandela indlela eziqondileyo zokwenza amabhizimusi. Ethi ezemvelo abalazo ikakhulu lezokwemba zilakho ukukhulisa ezomnotho welizwe. Umhlangano weLogic ukhangelele ukuvulwa okusemthethweni kusasa ngumsekeli kamphathintambo wombuso wezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga. IZimbabwe iphakathi kohlelo lokuzama ukuvuselela ezomnotho welizwe ngaphansi kohlelo oluqhutshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuthi ilizwe livulekile kulabo abafuna ukutshala imali lokuqala amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abelinye lamabandla aphikisayo ele Economic National Democratic Party bathi ulwazi kwezombusazwe luyasilela kwabalandeli, ngakho ke kuyadingakala ukuba kuqhutshwe inhlelo zokufundisa uZulu ngesikhathi zokulungiselela ukhetho luka 2023, azi ukuqakatheka kokukhetha inkokheli uqobo hathi ukukhangela ukuba ungowaliphi ibandla njengalokhu okwenzakalayo. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bathi indlela uZulu weZimbabwe akhetha ngayo inkokheli yiyo ebangela isimo esiselizweni, ngoba ekhetha inkokheli ekhangela amabandla ezombusazwe hathi ukuba ungumuntu owanelisayo na. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Thabani Tigere ulandisa ngokuthi kumele kwenziwe njani lokho.
Injongo yami ngekuthi before singena ku-2023 abantu kumele bebekwazi into abayivotelayo. Bazovotela into iphi? Abantu siyavota ngokungakwazi. Simele sibe lwazi olwepolitics olupheleleyo ukuthi nxa sivota u-X wakho njengoba umfakele ku-ZANU-PF, njengoba umfakele ku-MDC, njengoba umfakele ku-ENDP, utsho ukuthini wena? Uthi wena uzofuna ukuba yini? Ufuna ukuba lunyawo yini enyameni enkukhu? Ufuna ukuba lusiba yini? Or ufuna ukuba yini?
Uthi Gere uthi ulwazi luqakathekile kwezombusazwe ngoba kusiza abaphatheka kukhetho ukuba bakhethe ngobuhlakaniphi obukhulu.
Into esimele siyifunde sibe yazi ukuthi kusasa nxa sisafa ku-X ungakhangela thina singamaZimbabweans namhla sibuswa yi-socialism. We are using an eastern policy, an eastern system of governance. Iyo esiwise umnotho welizwe since 1980. Ungakhangela u-Ian Smith washiya ilizwe linothile.
Ukhuthaza njalo abamabandla ezombusazwe ukuba achasisele amalungawo kwezombusazwe kanye lokuba kungani besenza lokho endaweni yokuba chiya besemnyameni njengalokho okukhona khathesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Kama.
Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Untungabeli Nkomo uzabe ixoxa lani ngendlela abasakhulayo abaphila ngayo ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okungelamkhawulo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kulolu hlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abebutho leMelika bathi ekusebenzeleni kwabo labebutho lakweleSomalia bahlasele indawo eziphansi kwabalwa becatsha beqembu labesimoslem abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab babulala abalelo qembu abangamachumi ayisithupha. Lokho kuhlasela kwenzakale edolobheni le-Haradere esigabeni seMadak singene kwele-Iran. Lona ile Iran likhuthaza umakhelwane walo ele Pakistan ukuthi amazwe omabili kumele asebenze ndawonye ukuthi kukhululwe abalindi bomngcele bakwele Iran abalichomilani okugoqela labo abathunjwe ngabalwisa kwele Pakistan. Iningi selisole umphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Joram Gumbo ngesinqumo asithetheyo esokuthi kungasetshenziswa amagalani okuthela amafutha epetulo awama-jerrycans ngoba ebangela ukusilela kwamafutha njengoba abantu bewathenga ngobuningi bawo. Embikweni eliwethule lamuhla, ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisole kakhulu inyathelo likamnumzana Gumbo. Asizweni umbono kakansila ka Ward 1 koBulawayo, umnumzana Mlandu Ncube ngalolu daba.
Okokuqala, uhulumende wakwadi usehlulekile ukwenza igetsi ibe available kubantu bonke, abantu sesisebenzisa ama-generator. So sengizathola i-generator yami ngihambele yini e-filling station. So ku-clear futhi i-government levele kayisebenzisa ukucabanga kuhamba ngavala ama-jerrycan, ama-generator sizathela kanjani. Njalo lezi mota ziyaphela ama-fuel, silokhu sitshintshatshintsha ama-garaji siyidinga leyo fuel, and yona sidinga vile jerrycan uthi ngizathela njani leyo fuel.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma unika umzekeliso obonisa ukuthi kungani inyathelo likahulumende lingamthwalisa amagabha avuzayo njengosomabhizimusi.
Mina ngiyinjeli ngomunye wabo somabhizimisi osebenza ngemishini emikhulu leyi abayithi ngama-earth moving equipment afana labo grader, oscarveta, ama-browser, ama-tipper. Kwesi sikhathi labe ngisebenzela khona kuyaba nzima bona i-grader isuke lapha esebenzela khona negatshana iyongena kulayini efuel ngale. Izinto ezingabho kuhamba ngomgwaqo zihamba zithwele nezinye imotane zenotha ngama-lowpan. Manje nxa usuthe khona awusafuni ukuthona abantu bethwale ifuel ngama-drum lanilani. Pho-ke imisebenzi yena isizayenza njani ukuthi kusiza kuma phela.
Lanxa uhulumende esithi ingxenye yemali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu amadola i-$500 million ayebolekayo ngeyokuthenga iphethulo, amafutha la alokho esilela. Umnumzana Chuma uthi okungcono yikuthi uhulumende aqale ekhulumisane labantu ukwenzela ukuthi inhlelo zakhe zisebenze.
Into engibona yikuthi na uhulumende nguhulumende wabantu, kadingisise yaxwayisise ebantwini lokwanetha ngesilungu ukukonsulta labantu. Ngabe bayaxwayisisa sector by sector ukwenzela na ukuthina hayi laba abasebenzisa imishini enjalo silawo ama-foundation sithi ama-group ethu esibhinge ngakiwo kubhalelana izincwadi ukuthi hayi lo usebenza endaweni enje kaphise kumbe basinika igaraji elizafaka specifically for abantu abanjalo ukuthi hayi abantu abanje abanegaraji yelinje kulapho lizafika lincedizwa khona lingabe le ncwadi zento ezitshengisa ukuthi hayi for sure liyasebenza lokwana ukuthi even nxa kulama-inspector bakhona ukulandelela bebo ukuthi hayi for sure ifuyele enathe kubaba uthuma lapha ayi 1000 liters yena nansela sibonele isifikile lapha okule mishina-ke khona isithelwa imishina sisebenza ukwenza ukuthi into zingami kade singilungisa umgwaqo izulu selo zeqala ukuna manje pho nxa umsebenzami ususima ngenxa yonto awusela fuyeli anta kulo izulu ngenkazi ukuna umgwaqo wena usalungiseki kuhle so kuthiwa zimali esezichithwe khonaphana ozarecover njani and ye for sure bakhona abanye abasebenzisa into engama-generator njengonangolama-getsi angane ahlupha pho yena leyo nto ezenjani so mina athole i-generator yakhe yini na abuyelayo khonapho na. So into lezi kumele zikhangeliswe kuhle. Into eqaleyo ukuthi uhulumende awumelanga ahlukumeze abantu, kumele abe nguhulumende wabantu.
Umnumzana Gumbo ubikwa isithi abazatholakala bethengisela abantu abalamagalani ama-jerrycans kumbe ingxeyi kuyini okokuthwala amafutha epetulo bazathathelwa ama-license. Uthi bazajeziswa njalo bengabhadalisa abantu ngamadola eMelika kumbe bedulise amafutha la. Njalo amapholisa azaphathisa kulo umkhankaso. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zithi kufanele uhulumende alungisise isisusa sokubhidlika komnotho welizwe ikakhulu ukusilela kwemali. Ukukhuphuka kwentengo okwenzakale ensukwini edlulileyo lokhu kuqhubekela phambili njalo izitolo eziningi azisafaki intengo emashelfini zikhetha ukutshela abantu sebethenga besesaba laba abakhangela ngentengo abethusela abanini bezitolo ngokubathathela amalayisensi. Ezinye izitolo zivalile zisithi zisakhangela impahla ezilazo njalo ezinye zifaka imigoqo ngesilinganiso sempahla ethengwa ngabantu ikakhulu ichukela lamafutha okupheka. imali emkambo wensitha isiqalile njalo ukukhuphuka ukuthi abantu bezibuza ukuthi kwenzakalani ukuqala ukuthi intengo yakhona yehle. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Injabulo elethwe yikuwa kwesisindo sedola leMelika ensukwini ezedluleyo emkambo wensitha uZulu esekhangelele ukuthi lentengo isingayehla ezitolo isihle yancibilika njengamazulu ngoba intengo iqhubeke ikhuphuka. Imali yaphandle kwelizwe ibisihlupha ukutholakala kubo siphatheleni ngemva kokuwa kwemali ethengwa ngayo isibuye yathola amandla nxa iqathaniswe leyeZimbabwe. Izitolo ziqhubeka zibiza intengo ephezulu empahleni ikakhulu nxa umuntu ebhadala ngebond note kodwa eMelika ilentengo encinyane. Amafutha okuphekwa alungiswa kobulawayo aweRoyal abesethengiswa ngamadola phose amane i-$3.80 kwezinye izitolo kodwa kunzima ukuyifinyelela kukanti ezinye zibiza amadola alitshumi lanye $11 amafutha afanayo. Unkosikazi Jane Chiaka obethenga uyalandisa ngobunzima ahlangana labo.
Anda kunzwisise futhi. Ama price ayehle, ama price ayaphezulu vela yehle. Yikho ubona befihla izinto ngapha kamastika. Kutubo wazi ukuthi lokhu imalini kumbe lokhu imalini. Ayiswa into e-right. Kwesinye isikhathi bathenga i-grocery $10 yikho ukuthi uthole cooking oil.
Abanye abathengayo bebengahlangani lezitolo ezivaliweyo kodwa bahlangana lalo udubo lokukhuphuka kwentengo. Unkosikazi Moli Dube ophila ngokuthengisa uthi kunzima kakhulu kibo ngoba bagcina bengasenelisi ukuthenga impahla zakhona ngenxa yentengo engami ndawonye.
Futhi ukuthi bevala amashopa so asonto eqondileyo ngenxa yokukhula kwamaprice. Instead kumele ukuthi benze iprice control behlise amaprice kube normal izinto zonke sisebenze kahle because asifanani omunye lomunye ule level yakhe. Abanye asilamali abanye siyazigcina thina sodwa so ukuthi uraise imali yokuthi ukwanise ukuthenga amafutha lawa adulayo kuba nzima ebantwini. Even indaba yamaprice leyi iyenza ukuthi indlela esithengisa ngayo lathi lapha phandle siyaba sithengisa sikhangelela ukuthi sithole imali but khonoko ukukhwela kwezinto kuyasiaffect ukuthi singasathengisi kahle.
Ekhuluma ngokukhuphuka kwemali etholakala emkambo yensitha unkosikazi Dube uthi ama-rates abawabonanga ukwehla vele ngoba abantu abavele bekhweza ama-rates bathenga imali ngemali ephezulu osekubangela ukuthi imali ingabambeki. Uthi abantu ababathengiselayo ngabantu bakuleli hatshi abavela phandle kwelizwe ngakho kuba nzima ukubathengisela.
Ama-rates bathi bona ayehlile but thina ukuyehla kwawo imali asiyiboni. Asiwaboni ehlile because laba abantu abakhweza ama-rates bathi bona imali bake bayithengisa imali ngemali ephezulu and then khathesa ukuthi bayiyehlise kwabo kwangikhona sokusiba nzima kibe ukuthi bayiyehlise because bafuna ukurecover imali yabo leyana abayinika abantu ngenjani ngemali ephezulu. So ama-rates ona lawa lawa futhi ayasiaffecta and then abanye sebeze bethengisa ngemali zeza out uze umuntu esithi ngifuna i-rand ngifuna i-usa kungenxa ama-rates ona la abenjani ekhwelile. So kuyasiaffecta futhi kuyasiluzisa ama-customer because ama-customer ethu thina ngalapha eZimbabwe asilama foreigner customers ukuthi angathenga nge-rand or nge-usa.
Ukukhuphuka kwesisindo semali yakwamanye amazwe sekusenza ukuthi abazisebenzayo babe sebunzimeni obukhulu ngoba sekumele bathengise ngemali yaphandle kwelizwe okuyinto eyenza impahla zabo zicine sekungathi ziyadula. Uhulumende wethusele abezitolo ngokuthi ulakho ukubathathela ama-license abo bengathengisa ngentengo engasiyo ayifunayo kodwa lokhu kulakho ukulimaza amabhizimusi amaningi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, osanda ukukhethwa kuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yenguqo elizweni yeZifa esigabeni seSouthern Region uAndrew Tapela uthi ufuna ukuthuthukisa iligi yeSouthern Region Division 1 Soccer League ibe kuzinga eliphezulu kakhulu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Utapela ukhethwe ukwamgcina isihlalo omutsha wenhlanganiso yezifa Southern Region ngemva kokuba ingqobe obephethe lesi sikhundla uMusa Mandaza kukhetho oluqhutshwe edolobheni lakoBulawayo ngempela viki edluleyo. Utapela obe ngunobhala jikelele weqembu layelendaza eminyakeni edluleyo uthole amavoti angama-20 wathi uMandaza wathola amavoti ayisikhombisa. Ekhuluma lentathelo zindaba zemidlalo sekuphume impumela yokhetho utapela uthe uMandaza labanye bakhe badlale indima enkulu kunqubela phambili yesigaba se-Southern Region njalo yena labanye bakhe kuzamele bekhuphule izinga laleyo nqubela phambili.
The previous executive or members that were on the board did a good job.
Inkokheli ebikhona yenza umsebenzi omuhle kakhulu. Yikho ke kuqakathekile ukuba thina sikhuphule izinga sitholele iligi yethu usekelo lwemali ngoba kungaba njalo amaqembu ayabe edlalela okuthile okubambekayo. Ngalokho ke okusemgqoka njengenkokheli entsha yikuba sithole usekelo lwemali.
Utapela uzasebenza labagoqela uGaylord Madunguza yena ongumsekeli kamgcini sihlalo njalo obevele ephethe lesi sikhundla njalo obuyele esikhundleni engaphikiswanga. Ukhetho lokudinga amalunga ekomiti lungenwe ngabayisithupha njalo abaphumeleleyo ukuba yingxenye yobukhokheli besigaba sezifa Southern Region ngababalisa uBrighton Malandule layo obevele ingxenye yenkokheli yalesi sigaba phambilini kokhetho. UMalandule uthole amavoti angama-23 okulinani elitholwe nguFiso Siziba kuthi uMehluli Thebe uthole amavoti angama-25 kwathi uTizrael Uphahla uthole amavoti angama-24. Laba abane baphumeleleyo kwathi uMadison Mgwena othole amavoti ayisikhombisa kanye loMonda Mubita othole amavoti amahlanu kabasenelisanga kuba ngamalunga ekomiti. Utapela labanye bakhe baza kuba sesikhundleni okweminyaka emihlanu elandelayo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Mama.
umculo ozothileyo olivalelisayo ke ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau.